Haleluya. Ndinokwa sayo mose muzitara ishu edu Jesu Kristu. Amen. Tunotenda mwarisha kanyanya kunyange nguva yekusangana mukana waatipa. Wekuti tigone kuuya tichimunamata. Tichidzidza kunyange kubva kushoko rake. Tichiwana nguva kunyange kukurudzirwa kunyange nekushumirwa nenzira dzakasiyana siyana. Ndangotendoa hama dzanga dziri dzatanga kuuyawo pamberi panapa. Muzwara nhasi vachishumira nenzira dzakasiyana siyana. Mwari varamba vachikubatsirai nekukuitirai zvakanaka. Amen. Nhasi tinoti tipinde mushoko ramwari. Ndine shoko randinaro randikufunga kuti rikufanira kuti ritibatsire, risiye upenyu hwedu hwashanduka, rishandure mararamiro edu, rishandure manamatiro edu, mapira atinozviita kunyange kuna Mwari wekumusoro kudenga. Amen. Nhasi tiri kupanana 2026 theme yedu yatichange tichimhanya nayo kana tichange tichimhanya tichifamba nayo kunyange mukati megore mukati megore ra 2026. Ndorati kuti dingindira redu ratiri kumhanya naro iroro. Saka ndichaverenga shoko ramwari nemavhesi akati wandei andichaverenga. Zvizhinji zvacho ndichangoita ndichiti kurumbidzei kuitira kuti zvigone kukwana kunyange panguva yedu yatiinayo. Handisi kupedza kutsanangura kuzara kunyange kwevision yedu, asi chatichabuda nacho ndechekuti gone kuwana kakunzwisisa katiinako Mwari vachitibatsira kuti zvakamira sei. Mukatarisa kalendari yedu muchaona kuti tine masvondo anotevera akati wandei atichange tichitsanangura kunyange pamusoro kunyange pemashoko iwayaya kuti tigone kunzwisisa kuti chii chiri kutaurwa naMwari, zvii zvavari kutaura kuupenyu hwedu, uye zvii zvavari kutarisira kunyange kwatiri mumwe nemumwe sedunga munhu, zvavari kutarisira kwatiri sedzimuri, zvavari kutarisira kunyange kwatiri kunyange sekereke yepaMount Zion. Amen. Rotenda Mwari zvikurusa. Tikaverenga shoko raMwari kubva kuna Genesis chapter 12, chibva pandima ya 1 kusvika pandima ya 3. Pane mashoko ari ipapo Bhaibheri rinotsanangura iro richiti anzi Mwari vakati kuna Abraham, ibva kunyika yekwako, ibva kurudzi rwekwako, ibva kumhuri yekwako, uende kunyika yandichakuratidza. Bhaibheri rinotsanangura richiti anzi Abraham akateerera Mwari, akaita Mwari sezvavakanga vataura kunyange kwaari. Amen. Mashoko aya kazhinji tinogona kungomatarisa tongomaonawo semashoko nje tichingopfuura tichiverenga Bhaibheri, asi mukamatarisisa munoona kuti akanga asiri mashoko ainge ari nyore, akanga ari mashoko akaoma kwazvo. Nguva yairaramwa kunyange nemurume uyo anonzi Abraham, kunyange pamwe chete nemudzimai wake nemhuri yake, yanga yakasiyana nenguva yatiri kurarama isusu nguva yanhasi. Mazuva anhasi munhu anogona kunzwa naMwari kunzi bva musho wekunze woenda wonogara kuGlenora agotongotama musi iwoyo zviri nyore because hapana dambudziko. Asi panguva yatiri kutaura pamusoro pezvayo, murume anonzi Abraham uyo ari kunzi ibva kunyika yekwako, wobva kune vanhu vanokuziva, kune vanhu vaunoziva, uende kunyika yandichakuratidza. Haana kugumira pakungoudzwa kunzi bva kunyika yekwako chete chete, anoudzwa naMwari kuti anzi ibva kurudzi rwekwako, ibva kudzinza rekwako, ibva ubve pakati pavo uende kwandichakuratidza. Haagumire ipapo Mwari, anoti anzi ibva kumhuri yekwako, kuhama dzekwako, siyana navo vasiye kwavari ikoko, utame uende kwandichakuratidza. Panguva iyi Mwari vakanga vasina kumuratidza kuti akanga ari kufanira kuenda kupi, asi anga ari kufanira kutotuta zvake zvose zvaakanga ainazvo. Nguva yavanga vari kurarama kwava kusina marori kana matrucks sezvatiri kuita mazuva ano. Zvinhu kana zvanga zviri kuunganidzwa zvaiunganidzwa zvaiswa pamusoro pengamera, pamusoro pemadhongi, pamusoro pezvikochikari zvakasiyana siyana, vofamba vakananga kwavari kunzi vaende naMwari. Kwanga kusina transport, mode of transport yatingashandise mazuva ano, zvichida inogona kupinda mu120 km/h kana inogona kupinda mu80 km/h. Kwakuri kufamba kwengamera. Kune vakamboona ekameo ichifamba munogona kuona kuti panga pasina kumira zvakanaka. Kameo haifamba haigone kumhanyiswa, inofamba mbichana mbichana kunyanyanyanya kana ine zvayakatakura. Munzira macho kwanga kusina mahighway seakafanana neatinawa nematara, rakanga riri dust. Matinochema zvichida matishiri muchimushe wekunze, tichiti nzira dzemushe wekunze hadzina kumira zvakanaka, dzanga dzakatonaka because kunguva iyi dzimwe dzenzvimbo dzacho dzadzisitori narod. Ndo paanga rutaisirwa kuti afambe maari imomo, rwakanga rusiri rwendo rwe one day rwemunhu ari kubva muHarare achinanga kuBhindura kwekuti after 2 hours unenge wasvika. Zvaitoda mwedzi yakawanda vanhu vari munzira, vari murodhi vakananga kwavanzi naMwari vaende. Munzira macho kwanga kusina mapurisa, kwanga kusina masoja, kwakanga kuine ainzi mabanditi kunyange munzira imomo. Kwakune zvakasiyana siyana zvaisanganwikwa kunyange nazvo nevanhu vari munzira imomo. Mwari vanouya kuna Abraham votaura naye zvonzi ibva ikoko uende kwandichakurakidza. Akanga asiri kuziya kwaakanga ari kuenda, asi Mwari vakamudza vakamutsanangurira kuti kwandiri kuenda ndichakuzivisa kana wasvika kuti apa pandipapo. So vanga vari kufamba ndikufunga Abraham achiuya achitaura nemudzimai wake achiudza kuti madhamu tine kwataunzwa naMwari kuti tigone kuenda. Zvichida madhamu ane mubvunzo wavanga vainawo kuti kupi kwacho, zvonzi handisi kuziva, Mwari vati vachatiratidza. Voita svondo varimo munzira, voita mwedzi varimo munzira, voita mwedzi yakati oh varimo munzira. Zvichida madhamu vanga vari kubvunza kuti saka tichasvika zvarini, tasvika here? Ndinomboona zvinoita vana tiri parwendo, tati tine kwatiri kuenda unenge uchingobvunzwa nguva padiki padiki, tasvika here? Toti hatisati. Tasvika here? Hatisati. Zvichida pamwe vana vake Abraham ndo zviyakanga asina vana. Ndo zvakanga zviripo zvichida ndimadhamu ivavo nevamwe vakanga inavo vachida kuziya kuti tasvika here. Ameni. Chandiro tibatisise ndeche zvakaitwa naMwari, instruction yakapiwa Abraham naMwari yekunzi siya zvose uende kwandiri kukurakidza. Anga ine shamwari dzaanga inadzo akasiya, anga ina tete vaanga inavo akasiya, akanga ine hama dzakasiyana siyana dzaanga inadzo akasiya. Zvichida pane vaanga vachimutengesera mapadza, vanga vachimutengesera mafoshoro, vanga vachimutengesera zvinoisa kuti upenyu hwavo ugone kuraramika zvakanaka, zvese izvozvo akasiya. Akanzi takura dzura upenyu hwako uende kwandichakuratidza. Yakanga isiri instruction yakanga iri nyore kuti munhu agone kuteerera. Mwari vakamupa chivimbiso vakatanzi kana wateerera zvandiri kukudza izvi, anzi ndichakushandura, anzi ndichakuita nyika huru, ndichakuropafadza, ndichaisa kuti zita rako rigove kuva zita guru, uye ndichaunza ropafadzo pamusoro poupenyu hwako. Ndicharopafadza vanokuropafadza, ndichatuka vanokutuka, vanhu vose pamusoro penyika vacharopafadzwa kupfurikidza newe. Ndo chivimbiso chakapiwa Abraham naMwari kuti kana uchinge wanditeerera ndo zvandichakuitira. Chandoda kuti batisisa apa ndechekuti kuteerera Mwari kunounza maropafadzo pamusoro peupenyu uyo ari kuteerera Mwari. But panguva imwe chete kuteerera Mwari hakusi nyore, kune mubhadharo uripo. Abraham akatosiyana nerudzi rwekwake, akasiya nyika yekwake. Zvichida kwaakaendawo kwakutone imwe language yaitaurwa ikoko, yavanga vasinganzwanane ikoko, asingazivi kuti chii chiri kutaurwa. Asi Abrahama haana kufunga madisadvantages ekuteerera Mwari, akafunga kuti ndinofanira kuti ndimuteerere iye Mwari uyu, nekuti akanga amuziva, akanga amupa chivimbiso, akatarisa kunyange pamusoro pechivimbiso ichocho chaakanga apiwa naMwari. Amen. Muchitarisa upenyu hwaAbrahama hapana patinonzwa kuti Abrahama akaenda kuchechi. Hatina patinonzwa kuti Abrahama neimwe nguva yavakasangana nemhuri yake vakatanga kuimba makoras, vakatanga kuimba nziyo dzekurumbidza. Handisi kuti havana kuzviita, asi Bhaibheri harisi kutiudza zvese zvakadaro. Charuda kuedza kutiratidza ndechekuti kamunamatiro kaiitwa Mwari naAbrahama kanga kasiri kemakoras, kakanga kasiri kekuenda kuchechi, kakanga kasiri kekuverenga Bhaibheri stereki, kakanga kari kekuti upenyu hwangu zvandiri ndiko kunamata kwacho. Amen. Pane zvatiri kudzidza kunyange kubva pamashoko aya, kuti kunamata Mwari kwechokwadi haisi nyaya yekuuya kuchechi semauyira taita nhasi mangwanani kudai, haisi nyaya yekubata Bhaibheri zvichida ndichifamba ndichizikanwa kuti ndiri muKristu. Inyaya yelife yangu, upenyu hwangu ndokurumbidza kwangu. Genuine worship, kunamata kwechokwadi, kunamata kuri kutsvagwa naMwari, kunamata kunofadza Mwari inyaya yeupenyu hwangu, inyaya yemararamiro angu. Izvozvo ndo zviri kunzi ndo chipiriso kuna Mwari chaanogamuchira. Chakakosha kwaari kupfuura makorasi, chakakosha kwaari kupfuura kupfugama ndichiti ndaakunamata. Upenyu hwangu ndo kunamata kwangu kwechokwadi. Kune murume ainzi Peter. tinomuerenga tichinzwa pamusoro pezvake kuna Matthew chapter 19. Bible rinotiudza pamusoro pekuti Jesu akauya kwaari akataura naye. Tikatangira pana Luke chapter 5. Munoona Luke akanga ari a businessman, akanga ari a fisherman. Anoti iye neshamwari dzake nemamwe ma business partners ake vari pakati kunyange peku pekuraura hove. Jesu anouya kunyange padhuze navo achiparidza, obva auya obva apinda muboti yavo, obva ati anzi kandirai sebedzai boti yenyu iende mbichana mukati megungwa. Ivo vane basa ravakanga vari kuita rebusiness ravo. Peter anobvuma zvakataurwa naKristu Jesu. Jesu anopedza maridzo. Bhaibheri harina kutiudza kuti maridzo yachange yakareba sei, asi tichitarisa mashoko akanyorwa kunyange ipapo tinoona kuti yakanga isiri maridzo diki zvichida one hour. Peter takatarisana naye, munhu anga auya pagungwa nepfungwa dzekuraura. Haana kuuya kugungwa nepfungwa dzekuuya kuzonzwa maridzo, haana kuuya pagungwa nepfungwa dzekuuya kuya kuzonzwa Jesu. Auya kuzotsvaga fish, auya kuzotsvaga fishes. Jesu ndo paakuuya obva apinda muboti yavo. Zvobva zvanzi chimbomirai zvamuri kuita. Panguva iyi Peter akanga asiri mumwe wavadzidzi vaKristu. Peter akanga angoriwo munhu, asi Jesu anouya osarudza boti yaPeter. Zvonzi ndinoda kuparidza ndiri imomo, sebera mbichana mugungwa omo. Obva apedza maridzo yake. Apedza maridzo yake, Jesu ndo paanotarisa kuna Peter omudza kuti anzi kandirai utava hwenyu kwakadzika, ipapo muchabata. Peter anomboita kanhara achitaura kuti tapedza usiku hwese, asi Peter anoteerera zvakataurwa naShe. Chandoda kuti tibate chinhu hwani panapa. Peter akabvuma kuti hongu kune zvakanga zvataurwa naJesu. Akabvuma kutendera Jesu kuti ashandise boti yake. Akabvuma kutendera Jesu kuti adisrupte business rake. Peter anga auya nenyaya dzemari, anga auya nenyaya yekutsvaga kunyange hove. Asi Jesu anomuti chimbomira, imboita zvekuti umambo hwangu hugone kufamba, hugone kubudirira. Peter ombosendeka mbichana business rake kuti Jesu agone kuzadzikisa business rake. Peter ndo paanozoudzwa naJesu after Jesu apedza zvese izvi ati hongu. Peter anga ine right yegona kuramba. Aigona kutoramba kuti ndiri peace. Aigona kutotaura kuti pane vakamirira hove. Pane vandakapa promise nezuro, ndakatopiwa mari, ndakapiwa deposit. Hove idzi dziri kutodiwa. Manetika andoda kugeza aya ari kutogezwa because ada kushanda futi. Ndiri pabusiness panapa. Aigona kuramba, anga ine right iyoyo. Asi Peter haana kuramba nekuti akabvuma. Ndopatinouya pana Luke chapter 5 paverse ya4 bibhai. Jesu paakuzotaura kuti kandirai utava kwakadzika dzika, ipapo muchabata. Doti pabatisise ipapo. Vazhinji tinoona nyaya yeyi yatobva tafunga kuti Jesu ndingade kuti mundiitirewo zvakadai. Mubhizinesi rangu rigone kukudzwa nemi. Mundiitirewo munana mukati meupenyu hwangu. Mumba mangu, mumuri mangu, mundipowo munana. But munana waPeter hauna kungouya. Munana waPeter wakauya Peter paakati hongu kune chikumbiro chaJesu. Haleluya. Paakati hongu. Hongu ndopa ndotibatisisa kuti hongu ine simba mukati meupenyu hwemutendi. Peter paakati hongu ndopa akaona munana. Zvavanga vasati vakamboona muhistory yebusiness ravo kuti kunogona kubatwa hove dzinogona kuti dzikapinda muboti remunhu, boti inogona kutanga kunyura. Dzinogona kuti dzikapinda mumanera emunhu, manera anogona kutanga kubvaruka atakura ropafadzo. Ndiri kuona ndakatarisa nyaya yaPeter ndichiifananidza nenyaya yaAbraham. Abraham paakaudzwa kunzi ibva kurudzi rwekwako, kunyika yekwako, kuvanhu vekwako, akati hongu. Ndo pakanzi naMwari kana wati hongu, ropafadzo yangu ndo paichauya pamusoro poupenyu hwako. Peter akabvuma, asi aigona aibvumirwa kuramba. Ameni. Patinouya pana Mark chapter 10, Pavesi 17 kusvika pavesi ya 22 tinoona jaha rinotsanangurwa chinzi jaha mupfumi anga ari mukomana wechidiki anouya kuna Kristu Jesu obva abvunza zvikanzi ishe chii chandingaite kuti ndigone kuwana upenyu usingaperi. Jesu anomutaurira kuti hanzi zvakanyorwa mumurayiro unozviona sei, ita izvozvo, usauraya, usanyepa, usaba, usabata kudza baba vako namai vako. Anomuudza the six commandments dzimwe dzacho idzi dzanga dziri dzevanhu dziya idzi. Iwo bvata kuti zvese izvi ndakaita kubvira ndiri mwana mudiki, chii chandiri kuleka? Chandotibate chinhu one panapa, mitemo yanga yedza kugadzirisa nekuita nekuizadzikisa, but mwoyo wake wakaramba usina kuzadzikiswa. Akaramba ine nzara pamwoyo yaari kubvunza chiko chandingaite. Ane chaari kuona kuti pane something chiri missing mandiri. Mwari anotaura kwaari, Ishe Jesu Kristu anotaura kwaari, ubva wamuudza kuti pane chinhu one chauri kuleka. Asi asati ataura kudaro anonzi Bhaibheri rinoti anzi Jesu akamutarisa, anzi akamuda. So kuti tinzwisisa kuti Jesu paari kutaura mashoko ari kuteveraya, haasi taura mashoko ari kuteveraya nekuda kweutsinyi. Haasi kutaura mashoko aya nekuda kwekuti anga akavenga memba iyi. Memba iyi yenge ichitofamba zvakanaka, yenge ichitoita zvinodiwa naMwari, mirayiro ichizadzikisa. But Jesu amutarisa ndobva amuda, ndobva ataura mashoko aya kuti anzi chinhu one chauri kuleka, chinhu one chiri kushayika pauri, anzi tengesa zvese zvauinazvo uye unditevere. Anga akapfuma, tichitaura mulanguage yedu yemazuva ano changa chiri chinoto, yenge iri mbinga. Anga akaloda nemari, anga ainayo, obva afunga kuti saka ngamera dzangu dzese dziya ndobva ndaendesa, obva afunga kuti maburu angu ese aya andachengetedza obva ndaendesa, sirivheri yangu nendarama yangu zvese ndobva ndaendesa kuti nditevere Jesu. Bhaibheri rinotiudza kuti anzi he went away very sad, akabva aenda akasuwa kwazvo. Pastor Goro aitsanangura vachitanzi matarisiro nemadanirwo nemacircumstances ese ari pamusoro penyaya iyi ya Jesu achitaura nehama iyi ndo zvakafanana nemukataisa madanirwo akaitwa maapostora mamwe ese. Peter ndo madanirwo akaitwa, patikuverenga pana Luke chapter 5 ndo madanirwo akaitwa Peter. After apedza kubata hove dzese dzedziya, Peter anodanwa naJesu obva mutanzi kubvira zvino hauchabate hove, wakubata vanhu. I shall make you fishers of men. Anzi kubvira ipapa anzi akabva asiya. Tombozvifunga kuti vakomana, Peter abva kuona munana wefish dzakawanda kudai, Jesu obva kuti chidzisiya fish dzacho idzodzo, uya unditevere. Peter nekunzwisisa kuti ndiani waari kudhila naye, akasiya fish dzacho, akasiya boti yacho pari ipapo ndobva atevera Jesu. Anzwisisa, aona ukuru hwaKristu, aona ukuru hwaMwari, obva asiya. Vana Peter vakatosiya murume uyu, ndo zvaakanga aitwawo kunyange naKristu Jesu. Zvichida Jesu anga arikutoda kuti anga ari one of the 12 apostles, but Bhaibheri rinoti anzi akaramba. Paakaudzwa kudaro anzi akabva abva ipapo, ndobva aenda akasuwa, akaramba kurasikirwa nepfuma yake iye panyika panapa kuti awane pfuma yedenga. Hama idzi dzakabvuma idzi dzakaropafadzwa naMwari. Abraham paakabvuma, Mwari vakatanzi nyika yose pasi rose vanhu vose vacharopafadzwa kupfurikidza newe. Akanga asina mwana, haana kutarisa kushaya kwake Mwari mwana, akatena handichashumira Mwari. Haana kuchitarisa izvozvo, asi akati hongu kunashi kunyange ndisina zvandinazvo. Akatarisa kunyange pana Jesu. Bhaibheri rinotiudza kuti ndiye baba vekutenda. Kutenda kwatave nako nhasi uku kwakatanga naAbrahamu. Amen. Bhaibheri rinoti hanzi nekutenda tiri vana vaAbrahamu. Bhaibheri rakatsanangura kuti hanzi ndichakuita baba venyika huru. Pane imwe yepromisi inozotevera tikaramba tichienda naGenesis, hanzi ndichakuita baba vendudzi dzakawanda, kana kuti venyika dzakawanda. Pekutanga penge iri nyika 1 Israel, asi pechi 2 dzanga dzaanyika zhinji, kusanganisira kunyange sesu sevatendi, kusanganisira nesu kunyange sevaKristu. Zvabvepi? Zvabva pakuti Abrahamu akati hongu kune zvanga zvichitaurwa naShe. Kunyange zvanga zvakaoma, zvanga zvisiri nyore, Peter zvakanga zvisiri nyore, asi akati hongu. Blessing yakapiwa Peter patinoverenga Peter anouya kuzobvunza Jesu, patinoverenga pana Matthew chapter 19, mukaverenga pa verse 27 to 29, anobvunza Jesu chinzi isusu takasiya zvose mushure mekunge taverenga yejaha mpfumi tichiverenga ichibva kuna Mark. Asi pana Matthew 19 apa ndo pane imwe nyaya yacho yakanyorwa na Mark yejaha mpfumi parangarawa yakuna Jesu. Mushure mekunge jaha mpfumi raramba kuitwa mumwe wemadisciples aKristu, Peter ndobva anobvunza Jesu, obva atanzi isusu takasiya zvose kuti tikuteverei, tichawanawo mugove wei? Takasiya mabhizinesi edu ekuraura hove, takasiya kwataiswera, takasiya zvataiswera tichiita, takasiya upenyu hwatava tichiita tikataa kutevera imimi Kristu. Munoziva mukaverenga Bhaibheri muchitarisa upenyu hwaPeter, munogona kufunga kuti Peter anga asiri married. Peter anga itone mudzimai kumba. Bhaibheri haritiudze kuti zvichida anga tonewo vana kumba. But mukaverenga mafambiro aiita naJesu, nguva yaaipedza naJesu, munogona kufunga kuti murume uyu akanga asiri married. But anga inaye murume mudzimai. Bhaibheri robva ratsanangura Jesu, Peter achibvunza, saka tichapiweiwo? Tasiya zvose, tasiya madzimai kumba kuti tifambe nemi, tarasikirwa nemabhizinesi edu kuti tifambe nemi. What's there for us? Muchatiitireiwo? Chii chamuchatipawo? Pane ropafadzo here tichawana kunyange kubva pakufamba nemi? Jesu anopindura kwaari zvobva zvanzi, imimi makafamba neni muchinditevera. Pakuvandudzwa kwezvinhu zvose tapinda muumambo hwangu. Imimi muchave kunyange vamwe vevachange vari maelders eumambo hwaMwari, kwete maelders echurch panyika, but maelders edenga achange akagara achitonga kunyange pamusoro paIsraeri. Ameni. Patinouya kuna zvakazarurwa, Mwari vanotaura vachirakidza Jerusarema inobva kumusoro kudenga kuti anzi henge ine nheyo dzinokwana kuita 12, mafoundation anokwana kuita 12, anzi anova mazita emaapostora 12 aKristu Jesu. RaPeter raivewo ipapo. Anzi ndichakuita ifoundation yedenga, foundation yeumambo huri kuuya. Patiri kutaura tichitira kuenda kudenga paipai, foundation yacho anzi vachange vari vanaPeter, vana James, vachange vari iva vana Johani. Why? Because Peter akabvuma kuti hongu kune zvanga zvekutaurwa naShe. Kubvuma kuti hongu kune zvekutaurwa naMwari kunonza ropafadzo pamusoro peupi neupi anenge abvuma zvekutaurwa naShe. Pana Matthew chapter 19 ipapo anobva atsanangura kuti anzi nevamwe vose vachatenda, anzi hapana munhu acharasikirwa nezvaacharasikirwa nazvo nekuda kwangu. Tipabati, haisi nyaya yekurasikirwa nekuti mabirwa nematsotsi, haisi nyaya yekurasikirwa nekuti zvatsva, haisi nyaya yekurasikirwa nekuti ikonomi yeZimbabwe haina kumira mushi. Anzi hakuna acharasikirwa nechinhu nekuda kwaKristu. Anzi achashaya panyika ino zvakapetwa kakawanda, anzi even up to a hundredfold. Nedzimwe nzira zvada kuedza kuonesa ndezvekuti hapana chinonzi nemunhu hongu kuna Mwari, chinonzi nemunhu chaatendera kuti chiarasikirwe nacho paupenyu hwake chinoisa kuti agone kuita losi. Nguva yawarasikirwa nayo wanga uchifanira kunge uri kubasa ugoti inini ndoda kuzvipa pazvinhu zvaMwari, haisi losi kumwana waMwari, iropafadzo, iinvestment, because Mwari haiti chikwereti chemunhu. Vatendi vazhinji muzuva ranhasi vari kuti kwete kune zvekutaurwa naMwari. Mararamira vari kuita vari kuti kwete. Akazvitongera kuti inini ndoenda kuchechi musi weSande, inini ndinopa dhora musi weSande, inini izvi ndo zvandinoitira Mwari. Kushumira uku handidi, hakundiitire zvakanaka, kunotikanganisa bhizinesi rangu. Kushumira uku hakundiitire zvakanaka, kunze kunenge kuchipisa. Vakatsvaga chinamato chiri comfortable kwavari. Vakasarudza zvisina stress, vakasarudza zviri convenient, vakasarudza zvinondiitira zvakanaka, zvisingandikanganise, zvisingandishorese neneighbor yangu, zvisingaise kuti vanhu muchechi vandishore. Vakasarudza chinamato chavo vakati ichi ndo chandiri kuda ichi. Vati kwete kune zvekutaurwa naMwari. Vasarudza zvavari kuda ivo. But iye Mwari ari kumboti chii pamanamatirwo arida kuitwa? Ndafunga ndebaba Maranga wanga achitaura panapa. Mwari vari kuti chii nekuuya kwangu kuchechi na 9 o'clock iyo ichitanga na faith. Checha isi ya pastor Chiparo Shanimuze. Checha isi ya ma elders Shanimuze. Dear Jesus. Paul kuno noka kuya uchi yako uchiti 1, 2, uchiti de. Kuita unge de, na, na, de. De. Jesus haru kuona de cha kechinish. Church is Jesus' personal project. Haru kukuona kamitiro ka uru kuita. Pane mungu wa imbo taurwa. Dipasta ngulubo wa itora imu nguwa sinzanzi mkristo anotaka mukarungwa nani. Anta kutesa mwiri wake utifa kumana. Apana parukuru kwa zere. Pandida kangonzuko. Ah, kazi. Panika pain garipo. Neutari zoni nezonda kafamba. Uvato tumira message. Kuta andicha uya gumbo rukuru waza. Kuchaga utichiko chandinga taure sechiko nzero. Waindisina kuya kuchechi. Amen. Arikuweza kuchaga hani, haasi kuona mngari, arikuona church sevano, ah, but haasi kuona muridzwe church ari behind it. Anu taura shu, anu da, muna sati kune wa Kristo wa sina conviction. Kana chiti conviction, kunzuwa mosha, kunzuwa chino bata moe, makamboti ukada kuba jeje, pane chino bata moe, kuti ayu wajite. Ukada kutaura, kana kuta wita makuwa, pane chino bata moe, kuti ayu wajite. Ukada kuita zvisinga diwe namwari pane chinobata moyo kuti hazviite but kune mangu makrista sina mabreak ese wayo chanzwa kuda kutaura anotaura chanzwa kuda kuita anoita kwanzwa kuda kuenda anoenda chanzwa kuda kunwa anonwa chanzwa kuda kuputa anoputa chanzwa kuda kudya anodya anoita zvaanoda upenyu hwake ndehwake iye anoita humbimbi ndoga akanzwa kuda kuenda anoenda akanzwa kusada kuenda haende anoita zvaanoda haana anomutonga Ana chino mutonga, ana mambo pa upenyu wake, ana ishe pa upenyu wake, ndiye mambo wake. Akanzwa kuti nasa ndisura kupa, hapi. Akanzwa kuti nasa ndisura kushumira, munodzona dzakagara kuseri uko, dzonzi vachandiona, handisi kuzoshumira. Dziri kuona sekunge kushumira ndipasta. Matangira takaita cheche yepa ushe wokunze. Takanga tiri ma adults. Ma adults 5. Ndaigona kuti ndiri pano ndigoita MC. Ndiri pano ndigo share prayer. Ndiri pano ndobva ndaparidza futi. Atisi kutsvaga stereki kuti mude kuita MC. Mukaramba inini tinoita tega. But hamusi kuitira inini. Hamusi kuitira ma elders aya. Uri kuziva kuti ndiri kuitira Mwari wekumusoro kudenga. Because kunyange ukaramba. Paukaramba pane akaregera kuita. Pakaregera kuimbwa here. Kutanzi nasi mai ninge varamba kuimba saka tsikuimba nasi. Pamakaramba kuita MC makashaya MC here pano. Pamakaramba kupa chechi yakavharwa here. Regera kupa kana usingade. Regera kuita kana usingade. Kana uchiita uri kuitira Mwari wekumusoro kudenga. Kuti iye andiropa fadze. Ndozvandiri kutsvaga izvozvo. Abrahama akabvuma kusiya uko. Uchene hwake pakanzi bva kutsika dzekwako. Ana kuita uchena achitanzi kuti vaone kuti ndiri kufamba zvakanaka. Ana kutsvaga izvozvo. Waakaona ndimwari. Ndiwakati iyeye avimbisa kuti anondiropa fadza. Ndiwandoda kushumira. Haleluya. Muzvara nhasi Mwari ari kudana vanhu. Inzwi raMwari mukateerera kudai Mwari ari kudana vanhu. Semadanira akaita Abraham ari kudana nhasi. Semadanira akaita Peter ari kudana nhasi. Semadanira akaita Jahamfumi. Ari kudana nhasi. Gore rineri da kuti muzvizive. Mwari ari kukudanai. Mwari ari kukudanai imimi. Kwete ari paside nemaiwa. Imimi. Mwari ari kukudanai. You. Kwete mudzimai wenyu. Kwete murume wenyu. Kwete baba wenyu kana mwana wenyu. Imimi. Mwari ari kukudanai. Dzokorodzei kumashure kwangu iti Mwari ari kundidana. Itai futi moti. Pane inzwi riri kundidana. Hallelujah. Ari kutidana Jesu muzuva ranhasi kuti huyai mundiraramire. Huyai mundishumire. Huyai mundiitire zvinhu. But haasi kukudanai chete chete kuti mungoona zvamuri kurasikirwa nazvo. Ari kukudanai nekuti kuseri uku kune ropafadzo. Paari kukudanai haasi kukudanai musatarise makatarisa chamuri kurasikirwa nacho ichi. Musatarise muchitarisa. Ichi, chamuru kulusa ichi. Tarisa ichi chamuru kugeina. Pane chatiri kugeina hapa kumunamata. Pane chatiri kugeina patinoti hongu. Tichivuma kudanwa nashe. Hallelujah. Na utiwe ringeriko shokura Mwari kubva kuna Matthew chapter 11. Pa verse ya 28. kusvika pavhesi ya 30. Jesu ane mashoko ainawo ipapa, ari kudana vanhu vake kunyange muzuva ranhasi. Munotiverengera kana masvika Matthew chapter 11 verse 28 kusvika pavhesi ya 30. Munzwe kudana kwake pavachaverenga, da kuti muteerere mashoko acho. Pane kudana kunoita kutatu kwaari kutaura, kwaari kuunza kunyange pamusoro paupenyu hwedu. Munogona kuverenga zvenyumama kana muchinge masvika. Matthew, Mateo, chapter 11, verse 28, 29, and 30.
Dichaverenga shoko kubva kubhuku ya Mateo, chitsauko 11, ndima 28-30. Inoti iyo, uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai, muise joko rangu pamusoro penyu. Mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, ndine mwoyo unozvininipisa, kuti muwane zororo pamweya yenyu. Nokuti joko rangu rakanaka, nomutoro wangu unorerukira.
Maita basa mama, rechirungu rudanzi come to me. Ndokudanwa kwekutanga kwaari kuita ikoko, anzi uyai kwandiri. Ndozvaari kutaura kwatiri kunyange mugati megore rino. Akazvitaura panguva iyoyo kuvanhu vaainge achitaura navo. But ndokudana kwake kunyange pazuva ranhasi kunyange kune mumwe nemumwe kuti uyai kwandiri. Baba tachikoka akamboparidza mumwe musi iri crusade, vakataura vakati kune mumwe munhu akataura akatanzi Mwari havako. Kana Mwari variko sei kuine matambudziko akasiyana siyana kudai? Kana Mwari variko sei upenyu hwedu husiri kushanduka? Hanzi murume uyo akabuda anzi aitaura naye akanga ari baba, akanga achimugera ndebvu, abuda kunyange munzvimbo muyanzi achingobuda kunze. Anzi akabva asangana nemumwe murume anga akaita kunge benzi benzi, so aine mazivhudzi mahombe kudai. Anzi paakamuona anzi akabva adzokera mubhabhashopu maanga ari muye. Ndobva anomubvunza zvikanzi ndafunga mabhabha hakuna. Zvikanzi unoreveiko ini ndatobva kukugera ndebvu izvezvi? Zvikanzi dai mabhabha anga ariko, ingadai kunzoko kusina munhu asina kugerwa vhudzi. Bhabha akapindura akati aiwa vauye kwandiri kadai auya ndamugera. Zvikanzi ndo zvakafanana naMwari izvozvo. So Mwari vari kudana vanhu kuti uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa. Haana kuti uyai kuna pasta, haana kuti uyai mupfugame muturi kweruoko. Zvanzi uyai kwandiri, imi makaneta makaremerwa. Kana waneta waremerwa, wanetswa neupenyu, wanetswa nezvakushungurudza, zvichida kumhuri kwenyu, zvichida mumiri mako, zvichida paupenyu hwako, pane chakunetsa. Jesu ari kuti anzi uyai kwandiri. Ndochaari kutsvaga ichocho, vanhu vanouya kuna Jesu. Ndokudanwa kwekutanga kuri kunzwa naMwari pamusoro peupenyu hwedu, kunzi uya kwandiri. Iwe semudzimai uya, iwe semusikana uya, mukomana, baba, uya kwandiri. Ameni. Kuuya kuna Jesu nguva nenguva, kuuya kwaari kwete kuuya chete chete ndichitanzi ndikuuya kwaari kuti nditendeuke. Kuuya nguva dzose kuramba ndichiuya pamberi pechigaro chake, kuuya ndichigara pamberi peuvepo hwake, kuramba ndichidzoka pana Jesu padiki padiki, ndichidzoka pana Jesu padiki padiki, ndichiuya kwaari. Ameni. Ngatiuyei kwaari. Tinouya kwaari kupfurikidza nekumudana, tinouya kwaari kupfurikidza nekudana pamusoro pezita rake, kutaura naJesu, kuuya kwaari kuti baba ndauya, ini mwana wenyu obva wataura nezita, ndauya kuzokurumbidzai, ndauya kuzokunamatai, ndauya kuzosimudzira zita renyu. Kumba hongu zvina zvida kumira musha, but handiyo nyaya yangu. Nyaya yangu ndeyekuti ndauya kwamuri baba kuzozvipresenta pamberi penyu, kuzotaura nemi. Ndoda kuva neukama nemi baba, saka ndauya baba, ndauya ndega. Akabva aimba musikana kuti ndauya ndega. Handisi kuuya nekuti ndamanikidzwa, handisi kuuya nekuti ndasundwa, handisi kuuya nekuti ndachikidzirwa. Ndauya baba nekuti ndiroda kukuzivai, ndoda kuva neukama nemi baba, ndoda kuva pedyo nemi Mwari, ndoda kufamba nemi, ndiri padhuze dhuze nemi, saka ndauya baba. Munoziva kuti patiri panapa pane vamona vakapedzisira kuuya pamberi paMwari vatone masvondo, kunyange iye ari pano, kunyange achitoti ndiri mutende, asi atone chinguva asina kumbouya kuna Mwari, asina kuuya kwaari, asina kutaura naye,
asina kumutsvaga, asina kumboda kuziva kuti Mwari mamuka sei nhasi mangwanani, asina kumboda kuzivisa Mwari kuti nhasi Mwari ndamuka musana wangu uri kungorwadza rwadza apa, mhene kuti ndarara sei manheru, ndauya baba. Mwari havasi kuziva nyaya dzako iwewe, murume wako akunetsa mumba, Mwari havasi kuziva. Usashande uchiasuma kuti Mwari anoziva, kunyange vachiziva vada kudzwa newe. Zvingani Mwari zvavasingazive pamusoro paupenyu hwako, nekuti uri kungofungira kuti vanoziva. Tanzi kuti ndimwari kaanoona. Dai anga ngori Mwari achiona, ingadai asinambobvira titi namatai. Ari kuti tinamatai because ari kuti iva neukama neni, uye undizivise iwewe kuti baba ndasuwa chikeni, ndakuwara nembora baba. Kachikeni woso ndikumbokafunga kuita ukama naMwari wekugona kunzwisa kuti ndogona kuuya kwaari nezvese. Baba zvandaitwa nhasi kuchechi uku masikati naninga zvinondiitira mushi. Handikanganisa mwoyo wangu uri kurwadziwa baba. Asi ndiri kuuya kwamuri because ndimi munorapa mwoyo wangu. Saka ndiri kuuya kwamuri. Bhaibheri rinobva ratsanangura Jesu achitsanangura nemudzimai uya pagomo reSamaria kuti anzi Mwari havasi kutsvaga so much kuti enda unonamata pakati kana pakati. Vari kutsvaga vanovanamata mumweya nemuzvokwadi. Kutaurirana naMwari so. Kudzana chokwadi so. Kutaura kuti Mwari nhasi kwanzi kune evangelism but iri handisi kudai. Mapisira kuri kuita so baba handisi kuda. But ndinoti hongu baba ndibatsirei, ndipei simba racho, ndigone kuita zvamuri kuda kuti imimi ndiite. Mutendi akangwara, mutendi anoropafadzwa, anonzwisisa kudana kwekutangawo kuti Mwari ari kundidana. Pandisingagone ndomuudza iye, pandisiri kuda ndomuudza iye. Nandiri kuverenga nezuro pamusoro pa Moses. Moses akapa maexcuse akasiyana siyana, zvikanzi Mwari handigone kutaura, zvikanzi Mwari chakati. Akazosvika pekupedzisa zvikanzi pardon me for saying this, Lord send someone else. Abuda pachena naMwari kuti handidi, tumai mumwe. But hurukuro yake naMwari ndiyo yanga ichisa kuti Mwari vagone kushandura mwoyo wake, vagone kumusvitsa pakuda. Pamaprofita Yesu hakuna muprofita akaita saMozisi. Aizviwanira kupi zvekuti Mwari anotaura nemunhu? Aizviwanira kupi zvekuti gwenzi rinogona kupfuta risingatsve? Aizviwanira kupi kuti munhu anogona kuona Mwari achitaura naMwari face to face? Munoziva hanzvadzi yaMozisi nemukoma waMozisi, pavanonyeya Mozisi vari kunze uko kunze kwemusasa, Mozisi asipo. Mozisi haana kutomboiziya nyaya iyi. Mozisi akatozoinzwa achiziviswa naMwari. Mwari vanoti pazuva rimwe racho rinotevera zvonzi Mozisi, Aaron naMiriam yaikuno vobva vauya pamberi paJehovha. Vobva vati Aaron newe Miriam, sei musina kutya kutaura nemunhu wangu uyu? Maizviziva here kuti imimi neuyu makasiyana? Nekuti uyu ndinotaura naye face to face. Kune vamwe vanopotsera mashoko achiti kuna Mwari ari kumusoro kudenga. Uyu ndinotaura naye achiona kubwinya kwangu. Sei musina kutya kurwirwa nedenga kudaro? Zvabvepi? Mozisi abvuma kuti hongu kune zvekutaurwa naMwari. Maizviziva kuti hondo dzenyu dzimwe hadzidi munamato? Maizviziva kuti dzimwe hondo dzinoda kuti ubvume kuti hongu pane zvekudiwa naMwari, kuti Mwari vapindire kune zveupenyu hwako izvi? Pane mumwe mudzimai akati hongu kune zvaitaurwa naMwari. Munonzwa Mwari vachitaura nemuprofita, achituma muprofita nekusaidi kuti anzi angaitirwei mudzimai uyu kubvunzirwa nyaya dzako nedenga? Iye zvichida Bhaibheri anombotudza zvetainamatira mwana, but denga ndo riri kubvunza kusaidi uku. Iye zvichida akarara, hanei nazvo, asi kufunga nezvazvo. Denga ndo riri kubvunza pamusoro penyaya dzako kuti angaitirwei murume uyu, angaitirwei mudzimai uyu? Denga rega raona. Abrahama akazvitwa futi izvozvo mushure mekunge ati hongu aenda kune imwe nyika obva torwa mudzimai namambo. Hadzina kugona kutaura ka angari mambo. President atora mukadzi wako. Mune muri makwambana. Susan aenda. Iwa sara uri apa unosumudza voice, arisumudzike. But manheru inzwai manimi, manheru mukadzi atorwa masikati, zvichida dzanga dzichiungudza dzadzichichema. Manheru Mwari anomuka chibhebhenenge wena, anoyotaura nemurume uyu mambo uyu. Zvonzi hauna kutya sei? munhu watora mudzimai watora mudzimai wemunhu wangu zvonzi hanzi ndavhara pandikutotaura newe izvezvi ndavhara chivharo chemhuri yako but kwete chemhuri yako chete nechemhuka dzako dzese nechenyika yako yese mese hapana achazvara nekuti mabata akati hongu kuna mwari muri kupanzwa here apa simba rehongu harisi kuda kuchifugama stereki nguva zhinji uchichema uchitongoda kumanikidza mwari kunge vasiri kuda riri kuda kuti ungouya nenyaya yako pamberi pamwari nekuti wakati hongu I said yes nekuti ndakati hongu iye agere pachigaro asingarare asingatsumwaire iyeye akutanga kuona zveupenyu hwangu because ndawake hongu ine simba mama hongu ine simba baba gore rineri tiri kuda varume nanamukoma tida ana mama nanasisi panoti hongu kunashe hanzi huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa hana kugumira ipapo kuti huyai chete huyai hongu munamate hongu mundizivise nyaya dzenyu hongu but izvo zvanzi hanzi mutakure joko rangu pamusoro penyu vakamboenda kumusha vanozvinzwisisa zvandotaura assuming kuti kumusha kwenyu kune mombe mombe kana ichiiswa pajoko inenge panenge pane hwani iri kusaidhi kuhombe yacho iyotorwa yaiswa pajoko kana yaiswa pajoko haichaenda kwainoda haichadya painoda haichadya zvainoda pane mamwe mavhesi atinofanira kuziva kuti haagone kutaurwa nemutendi wese wese rimwe revhesi randinonzwa vatendi vakawanda vachikota isalm 23 chitaura kuti hanzi the lord is my shepherd he leads me beside streams of living water he leads me to green pastures vhesi reri harisi revatendi vakawanda kana kuti revatendi vese zvanzi hanzi jehovha ndiye mufudzi wangu nedzimwe nzira ndakazvisa pasi pejoko rake kwaanditungamirira ndo kwandinoenda musiyano ndeyekuti ndasiyana nemombe kusaidhi uku hakuna mombe kusaidhi uku kuna kristu ari kuti anzi takurai joko rangu so kana ndatakura joko rakristu iye ndiye ari kuziva zviri mberi ndiye ari kuziva kuti parodhi yepaserapo pane zvisina kumira musha zvinogona kukwadza mwanangu anogona kunditungamirira kuti enda neuku ini semutenda handidi kuita nharo handidi kubvunza bvunza kuti iyi ndiyo rodhi yandakajaira sei ndoda kuenda neiyi ndati jehovha ndiye mufudzi wangu ndikubvuma kufudzwa kunyange when it doesn't make sense ndiri kubvuma kunzi ipa $50 kunyange ini ndine $150 iri kudiwa yerent iri kudiwa yerent ndine 50 ndiyo yasara ndikutotsvaga imwe 100 ndonzi ipa 50 ndinobvuma kupa nekuti ndikuziva kuti jehovha ndiye mufudzi wangu ndiye runditungamirira paari kunditungamirira anoziva handitungamiriri muzvinhu zvinondikwadza ane shungu neni ane hanya neni anoda upenyu hwangu anoda mweya wangu saka ari kunditungamirira mune zvaari kuda anzi pfekai joko rangu pamusoro poupenyu hwenyu mombe inodya inodya inenge iri pasaidhi neiyi bcause ndoiri kuitungamirira inomwa paine kunzi neiyi ngatinwe inoenda kuri kunzi neiyi ngatiende tine makristu hobho asiri pasi pejoko rakristu vanorarama zvavanoda anoita chaanoda chikaindi chaada anoita nhasi munogona kumuona ka achibuda misodzi akasumudza maoko kudai achitaura kuti ndinokudai jesu mugoti vakomana ndamuwana mukristu mangwana unoshamisika pakona apa uchimuona akabatwa mazamu neabhudhi anoita zvaanoda nhasi ari kurumbidza achichema achibuda musodzi achitaura nendimi mangwana uri kumuona ari kuba mari kubasa toda vatendi vanoiswa pasi pejoko rakristu vanoziva kuti handiite zvandinoda handirarame zvandinoda ndorarama zvinomuda zvaanoda iye zvaari kutsvaga zvinomufadza iye wandakaiswa pajoko rimwe chete naro kurarama zvinodiwa nakristu pari kuti hongu kune zvaanoda kwete kune zvaasingadi munoziva kuti hongu haigone kuitika kana usina kuti kwete kune chimwe chinhu haugona kuti hongu kune mudzimai wako woti hongu futi kune mumwe mudzimai kunzoko hazvigoneki musikana paanopfimbwa zvichida nemukomana zviya akati hongu kune uyu zvine zvazvi kutoreva ndosamuchinzwa vasikana vachitanzi tichambonofunga hakusi kufunga stereki pamusoro pemashoko awataura aya ada kuedza kucalculator kuti kuna ninga rakudzidza anondida kuna ninga rakudzidza anondida hana chaakataura hake ada kucompare pane zvese apa unatsogara pasi unatsofunga utese kuti ningi pane future here bye bye anochengeta here we uyo ozvifunga kuti idzadzite idzi dzotarisa futi ningi dzotarisa futi ningi dzikaona uya anenge ane future iwo dzichiona kunge usina basa ndopa anozoya chitara chitanza kwete but ukaoneka uchinzi ha unenge uri right ndopaunoona kashoko kachiuya kachitanzi ndinoda watariswa ukaoneka unzi ndada iwewe kuda iwewe kunoreva kuti ndaakuramba vamwe vese ha handichagona kufambidzana navo kana vakauya ndakuva udzota iyewa ndamusikana wemunhu ndine mukomana yeah I'm taken ndakawanikwa yeah zvabvepi ane vaatoti kwete kuti ati hongu kune vamwe mazuva ane dziriko nzenza dzinoti hongu kwese ikauya apa yoti hongu yoenda apa yoti hongu yoti apa hongu kwasekuru ikaenda kwasekuru kuglenora uko kune mukomana wayo weko musouth lepark muno ane weko kana auya kuchurch musi wesunday kudai so ane mumwe wekushe wekunze akaenda kuholidhe kwamurambinda ane mumwe weko hatisi kuda nzenza pakunamata tikuda vanhu vane discipline yekugona kuti hongu kuna she kwete kune zvimwe kwete kuti kuti midzimu ndiri kuita asi mwari kunamata ndiri kuda futi uri kuda futi zvekumapostori nematombo nemvura but zvekunamata futi uri kuda uri kuda zvekunamata but uri kuda futi zvekudanana nemukomana nemurume asinganamati zvekudanana nemusikana nemudzimai asinganamati zvese uri kuzvida zvekwamwari uku uri kuzvida hausina kusara but uku uri kuda futi uku tida vanhu vanoenda pajoko rimwe chete anoti hongu kuna Kristu vanobvuma kuuya kuukama naye gore rine rigore rekuuya kuna Kristu igore rekuita decision yekuti ndoda kuenda pasi pejoko raKristu kubvuma kutungamirirwa naye kubvuma kuudzwa zvekuita naye ndadenwa zviya namai vepanext don chipupuma nehasha mumwoyo ya vandidherera kuisa magumbezi avo eweti pajurahora ndakabhadhara mari inini ya enovoisa futi weti yacho inenge ichirasikira kusaidi kwangu inini ya ndichinzwisisa kuti ndinogona kuvapedzeredza kana takutaura tavati go ekuti havafakaisa futi gumbezi but ndigoti nekuda kwakristu ndopupuma ndiri mumwoyo pasina chiri kubuda pamwoyo ndouya kuna jesu kuti jesu ndakashatirwa ndakatsamwa izvezvi bvisai hasha dziri mumwoyo mangu bvisai hasha dziri mumwoyo mangu dzobva ndozobuda zvangu kunze ndoti mainingi maitira maita gumbeza apapa zviri kukanganisa kusaidi kuno kubhozi riri kubva ra hasha dzabviswa najesu tida vatendi vakadaro kwete kuti kana takuonai muchiparidza panapa muchiimba panapa tichibuda misodzi tozokuonai muchirarama kunge dhimoni kunzou tina mukristu ari mukristu kuchechi ari mukristu pamunamato ari mukristu pakutsanya ari mukristu achiverenga bhaibheri ari mukristu ari kumusha kubocha ari ega ari mukristu ari kubasa ari mukristu pese pese paanenge ari achinzwisisa chimbo chechi chimbo chiimba ipresident worship kuti pese pese munenge muneni imba imbichana imboimboti turu hamuna microphone asi chimbei
haiwa pese pese
katimbosumbuka iti
chimbei Jesu munenge apese pese munenge munenge Jesu munenge apese pese munenge munenge apese pese munenge 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 Jesu munenge munenge pese munenge munenge Jesu munenge munenge
Hallelujah Arikunzwisisa kuti Mwari ari kwese kwese Usatye maeuda ichika Mwari Amen Joseph akanga ari kwakanga ari akapiwa chimwe chidhiriso anga ari muranda paine vamwe varanda hobo Madam Bosi ndobva vauya vakati uya urare neni zvichida Joseph achifunga aigona kutofunga kuti vakomana ndini ndinenge ndatosinia sevha ndikapanapa ndakuitirwa mafevha ndichaenda kumunda kunonge kuchinzi kune zuva kuya handiende ndakuitirwa mafevha But Joseph ane mashoko anotaura. Chidzanzi handigone kurara nemi nekuti muri mudzimai wemunhu. Ndingatadzira Mwari wangu sei nekuita chinhu chakadai. Akanzwisisa kuti Mwari haasi kuIsraeri chete. Mwari haasi kutemberi chete. Aneni pese pese pandinenge ndiye. Akararama achinzwisisa Mwari waari kushumira. Mwari ari kunamatwa nevanhu vakawanda. Haasi iye Mwari wechokwadi. Because anoona kuchechi chete. Misodzida kubuda tiri kumba tichinamata. Amen. Makasumudza ruoko makadaizo muri kumba kwete panapa. Panapa sumudzai henyu. But hapana basa steregi. Tuda ruoko runosumudzwa ndiri kumba. Pasina ari kundiona ndichichema nditi ndinokudai Jesu. Ndauya kuzokurumbidzai. Ndauya kuzokupa imbiri. Ndauya kuzokuongai. Imi mambo wamadzimambo naisha wamadzishe. Ndiri pakavandika paanondiona ari iye oga. Mutenda akadaro ane simba. Anosangana naMwari muchivandi. Anosangana naMwari musecret place. Patinenge tazouya takusangana kunze kunoko. Ndipo munoona Mwari achimurwira, 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 achipindira, achipindira. Akabvuma kuti hongu kuya kunashi. Akabvuma kuti hongu ndotakura joko raKristu. Amen. Invite yechitatu yaari kupanzi take my yoke upon me and learn from me. Mudzidze kubva kwandiri. Munozoti kudzidza kusinyori. Bvunzai vanhu vakamboenda kuchikoro nevanoenda kuchikoro. Nguva inomukwa nevana ndireka musikana kekumba kwangu kanomuka na 5 o'clock. Kuti kagone kunobata nguva dzekuchikoro. Every day. Izvezvi neSaturday neSaturday vari kudiwa kuchikoro. Kanenge kariko nhasi anotouya. Variko kuchikoro. Kudzidza kusinyore. Kudzidza kwakaoma. Kudzidza kunoda sacrifice. Kudzidza kuna Kristu kunoda sacrifice zvekare. Kugona kuziva kuti Kristu ada kuti ndidzidze kubva kwaari. Makapedzisira kuverenga Bhaibheri rino. Ndine vakawanda vari pamberi pangu izvezvi vakapedzisira kuverenga Bhaibheri gore rakapera. Izvezvi asitomboziya nezvaro. Kudzidza. Kuverenga Bhaibheri. Hatidzidze kana tisina kuuya kuchikoro. Mwana anodzidza ndeauya kuchikoro ndimunoziya. Ticha hadzidzise mwana ari kumba. Ticha anodzidzisa auya kuchikoro. Ukasauya kuchikoro. Kusanganisira kuuya kuchechi. Kusanganisira kupinda muBhaibheri. Kusanganisira kutsvaga maridzo. Handizi. Ipapo ndopane kudzidza. Ukasauya ipapo haudzidze. Varipo ndo vanodya vachidzidza vachikura. But every day ndini kufanira kutoisa kutouya kucurriculum ya Jesu. Kusilabhasi ya Jesu kuti ndauya kuzodzidza. Ndaya kuzoverenga nhasi baba. Mangwanani baba ndauya kuzodzidza. Masikati ndauya kuzodzidza. Hanzi nepresident worship tikati gare gare tonamata. Takuwedzera kamwe ipapo tikati gare gare toverenga shoko. Mazuva ano maBhaibheri anaka chinhu wanita kufamba nawo mafoni. Uchienda kubasa uri mukombi zvezvi hapana chinokutadzisa kuverenga Bhaibheri. Unogona kusarudza kuteerera Jah Praise uchinakirwa uchitanzi arilisa kanhamba kanyowani. But kanhamba kanyowani kaJah Praise hakana zvakanokubatsira. Zvikunzi verenga shoko rinogona kukubatsira. Dzidzai kwandiri. Ari kuda kuti dzidzisa kuva a new creation. Kuva vanhu vatsva. Zvauri zvaurifanira kuita unozvigona chete chete kana wadzidza kubva kuna Jesu. Ari kuti zvandiri inini ndo zvamuri imimi munyika. Satendera Satani aite maningi mangu magala tinotendera Satani achita mudzimba dzedu. Ari kuda kudzidza kuti hatina kudzidza kubva kuna Jesu. Pane zvimwe zvinhu zvisingade kumirira pastor kana maelders. Kutanzi mwana abuda demoni, iwe wakamirira kuti pastor saka ndafona. Ko rikabvarura nhingi, rikabvarura homwe. Pastor asati asvika. Iwe uripo. Munhu anoziva Mwari arifanira kuzviziva izvo zvinoti ndiri kudzidza kubva pana Kristu. Ndine simba raKristu, ndiri kudzidza kuva zvaari. Moturika kudai. Moti iwe demoni. Regedza mwana wangu muzita raJesu Kristu. Ndakavimba muna Kristu Jesu, akatengwa neropa raJesu Kristu we. Buda uyende. Zvisingashoshomise voice. Zvekushoshomisa voice zvizvo tatakisa simba redu kanhuvose. Ekuti musitara Jesu. Aiwa, ndimona harityi chivoice. Ri kutya ukama hwako iwewe naMwari wako. Ndakazonzwa dzimwe memba dzakatanga kurollwa time manje nerimwe demon. achiimba rangari birthday rake madhamu wangu asina kurangarira mangwana nekuti birthday ra baba. Akuna kana vana anga taura kuti happy birthday. Dziri busy kuturika mani dzichituka madimoni dzichibuda dikita dimoni riri kurola zvaro tai richibva ritanga kumimba zvikanzi happy birthday to you. Happy chaitika chii dimoni riri kuzoona kuti haana kukama naJesu uyu. Itai zvamunoda naye hatyise. Ukama naJesu ndounotyiwa naSatani. Satani hatye isusu. Satani hatye kuimba kwedu. Satani hatye kuparidza kwedu. Satani hatye masuti edu nehembe dzedu. Hatye anything but here. Anotya ukama hwaunawo naJesu. Ndounomisa kuti ava vabatwa. Because anoziya kuti paakambobata vamwe zvakamupinza pataiti. So anoziva kuti pane pamwe pekuti pabatwe unoita kuchiruma uchifuridzira segonzo rewaiti. Uri kure ukada kuya padhuze kudai sana zvoti unokuvara. Chinoisa kuti utyiwe ukama hwako naJesu. Waari kutidana mumwe nemumwe wedu kuti tiuye kunyange kwawo uyu. Amen. Luke chapter 9, verse 23, yanzi uyu anoda kuva mudzidzi wangu ngaazvirambe atakure muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe anditevere. So pane zvikufanira kuitwa. Pane zvikufanira kurambwa. Tofanira kuramba nyika. Tofanira kuramba nyama. Tofanira kuramba chivi. Tobvuma kutakura muchinjikwa waKristu. Tobvuma kutakura joko raKristu. Zuva rimwe nerimwe. Ndofarira Luke mataurira anoita. Anzi, and take up their cross daily. Matthew abuditseke kuti daily. Kuti zuva rimwe nerimwe. Kunamata kusikwe musi weSunday. Kunamata kusikwe musi weGroup, musi weWednesday. Kunamata kusikwe musi weThursday patiri kusangana patine service. Kunamata kusikwe ma 12 days. Kunamata ndekwe zuva rimwe nerimwe. Kuti ndakutakura joko renyu Kristu. Ndida kuita zvamunoda. Ndikubvuma kutevera zvamunoda. Kutongwa neshoko. Kutongwa namweya mutsvene. Kwaati ndiende ndiende. Kwaandirambidza ndoramba. Zvaati ndiite ndoita. Zvaandirambidza ndoregedza. Kubvuma. Kufudzwa. Namwari wekumusoro kudenga. Amen. Anzi mudzidze kubva kwandiri. 2 Corinthians chapter 6. Kubva pavhesi ya14 kusvika pavhesi ya17. Anzi musasungwa zvisina kufanira pajoko rimwe chete nevasingatendi. Mukupanzwa. Zvanzi torai joko rangu muripfeke. But pane chimwe chaari kutaura futi zvanzi musasungwe pajoko renyika. Musasungwe pajoko rechii. Musasungwe pajoko remidzimu. Musawanikwe ikoko. Sungwai pajoko rangu iri. Anzi nekuti kururama kune hukama hweiko nekusakarurama. Kana chiedza chine hukama neiko nerima. Kristu anganzwana naseiko naBeriari. Komtendi angava nemugove weiko neasingatendi. Kutemberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo. Nokuti tiri temberi yaMwari mupenyu. Sezvaakareva Mwari achiti ndichagara pakati pavo, ndigofamba navo, uye ndichava Mwari wavo, ivo vagova vanhu vangu. Saka budai pakati pavo muzvitsauri, ndizvo zvinotaurwa zvinotaura Jehovha. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. So ndini ndikutosiya kuti zvandichada. Upenyu uyu hwekutadzira Mwari, hwekunyeba, hwekumwa doro, hwekurova madrugs, hwechakati, hwechakati, andichada. Ndakuya kuzotora joko raKristu Jesu. Rekururama, reuchene, rekuita zvaanoda. Kubvuma, kuritakura ikoko. Amen. Exodus chapter 19, pavhesi ya5 nevhesi ya6. Ndichisvika panguva yekupedzisa. Exodus chapter 19, verse 5 nevhesi ya6. Anditsanangurai chanzi zvino kana mukanditeerera nemwoyo wose uye mukachengeta sungano yangu, ipapo muchava pfuma yangu inokosha zvikuru pakati pendudzi dzose, kunyange hazvo nyika yose iri yangu. Anzi muchava kwandiri umambo hwavaprisita uye rudzi rutsvene. Ava ndiwo mashoko aanotaura iye Jehovha kuna vaIsraeri. Tanzi mukanditeerera mukabvuma kusungwa pajoko rimwe chete neni, anzi muchava my most treasured possession. Ndomatsanangura anoita mune rechirungu. Muchava pfuma yangu inokosha samari. Kukosha pamberi paMwari. Kurwirwa naMwari dzimwe nguva kunenge ndisina kutombotaura, ndisingatombozive zvinokumbirwa, ndisina kutenda kwazvo. Asi ndigorwirwa nekuti Mwari ari kuti ndiri pfuma yake. Ndaita pfuma yake nei? Nekuti ndazvipatsanura. Ndazvipa kwaari. Ndasarudza kuti ndida kumuteerera. So gore rineri tinoda kuti hongu kunashe. Ndo vision yedu. Vision statement yedu iri kuti muchirungu saying yes to living in covenant with the living God. Mushona tirikuti kubvuma kurarama musungano na Mwari mupenyu. Amen. Docha tirikumanya na chechocho. Kuti ndiri kubvuma baba. Ndikanzwa ndisiri kuda asi ndiri kubvuma baba. Ndinouya kwamuri handisi kugona handisi kuda ndiri kutya ndiri kunyara asi ndinobvuma baba. Imimi ndimuchandibatsira kuti ndigone. Ndimuchandigonesa. Moses anga singagone. Vanisana kuti ndaikakama. Asachikakama kudara kaita muprofita mukuru. Mwari akamubvunza kuti anopa munhu rurimi ndiani? Anogonesa munhu kutaura ndiani? Ndini. Chaunoti haugone ndinokugonesa. Hapana excuse yatofana kupa kuna Mwari. Ngatiti hongu. Iye ndiye achandikwanisa. Iye ndiye achandigonesa. Kundipa simba rekuti ndigone kuita zvaari kuda kuti ndiite. So gore rino ndo zvatiri kumhanya nazvo izvozvo. Tikuti kune zvataurwa naMwari pana Matthew chapter 11 verse 28 to 38. Verse 28 to 30. Mwari pavari kuti hanzi uyai kwandiri. Imi mose makaneta makaremerwa. Torai joko rangu. Mudzidze kwandiri. Tikuti hongu Ishe. Tinobvuma. Amen. Kubvuma. Kurarama musungano. Na Mwari wekumusoro kudenga. Kuti handichada kuita zvandinoda baba. Ndada kuita zvamunoda imi. Ndada kusungwa nemi baba. Ndada kurambidzwa zvimwe zvinhu nemi. Ndada kubvumidzwa zvimwe zvinhu nemi. Ndautungamirirwa nemi. Ndoda kuendeswa nemi kwamuri kuda kuti ndiende. Ndakurarama musungano nemi. Pane yaitsanangura wandai ane bhuku randaiverenga. Chinzanzi vatendi vakawanda mahuri. Nambokanyarara. Chikonzero wayaidaro. Kutanzi nekuti matende vakawanda vadaitirwa mafevha naMwari. Vadadairwa minamato naMwari. Vadaitirwa zvinhu naMwari. Asi havasirarama musungano nayo. Asi kuda kuroora kana kuroorwa asada mabenefits emunhu akaroorwa. Marriage i covenant, handi? Murume arofanira kuteta decision yekuti anzi ndakusiya vamwe vasikana vese nevamwe vakadzi vesewo. Ndakunamira pane one ushu. Ndakutora mari yangu yandakasevha hard earned money. Ndakuenda kunopa baba vake namai vake. I decision iyoyo. Covenant kunoti baba iyo. Pa, pa, pa. Mabhuruka anenge ari ma 100. Nezvimbudzi zvacho zvimagondora zvima 50 kuti baba 4000 iyi yemukadzi wamakandipa handichada vamwe vese ndakuda uyu apedzapo obva tiita chipati chekuti hama dzangu mese uyai muone ndasarudza kuti uyu ndio one wandakuda uyu ndowandakugara naye osiya vamwe vese kunyange akatadza kubika ndio wandakasarudza kunyange akapisa muriwo ndio wandakasarudza vatendi vakawanda vana idzodzo vanorarama chikaindi chese vari kuda zveuku vari kuda zveuku but zviri kuda ziya kuti ndakaroorwa naShe. Jesu akanditenga nemutengo unokosha akandibhadhara neropa rake pamuchinjikwa. Ndawa Jesu. Usaite pfambi yekunamata yemweya. Batirira pana Mwari mumwe chete. Kana wati kuda zvemapostori enda kumapostori asi kana wati kuda Mwari uyu anoropafadza uyu. Asina gomba ne. Haone gomba pamberi pevanhu. Haone mvuri pamberi pevanhu. Anoona zvakanaka anzi I have good plans for you. I know the plans that I have for you. Plans to prosper you, to give you a desired future. Ndinemwe hama iri pakati pedu yauya yanhasi. Ari pakati pedu. Ari kuti inini Jesu wamutaura nezvake uyu handimuzivi. Ndingararama sei musungano naye. Hamukwanise ndochokwadi chaichaicho. Asi ari kukuda naye ari kuti anzi come to me. Uyei kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Inini Jesu. Kwete inini muparidzi. Inini Jesu ndichakupa izororo. Ndinoona matana baba naamai. Ndinoona matana mukoma nasisi. Vari kuti ndikumuda Jesu uyu kuti ashandure upenyu hwangu. Andiite chisikwa chitsva. Andiite munhu mutsva. Kana muripo ndikuonei nekusimudza ruoko rwenyu.